Mutungamiri wenyika ya America vaJoe Biden nemuteedzeri wavo amai Kamala Harris nasi vanga vari mudare reparamende reUS Capitol muWashington DC vachishora zvikuru zvakaitika musi wa6 ndira izvi. VaBiden vati,
"One year ago today, in this sacred place, democracy was attacked, simply attacked. The will of the people was under assault. The Constitution, our Constitution, faced the gravest of threats. Outnumbered in the face of a brutal attack, the Capitol Police, the D.C. Metropolitan Police Department, the National Guard, and other brave law enforcement officials saved the rule of law. Our democracy held. We, the people, endured. We, the people, prevailed. For the first time in our history, a president had not just lost an election, he tried to prevent the peaceful transfer of power.
Gore rapera musi uno, utongo hwejekerere hwakarwiswa. Asi, vanochengetedza mutemo vakazvimisa. Kekutanga munhoroondo yenyika ino, mutungamiri wenyika haana kungokundwa sarudzo asi akada kuramba kusiya chigaro murunyararo. Chikwata chaiita mhirizhonga chikaedza kuda kurwisa dare redu asi zvakaramba.
Amai Harris vativo zvakaitika musi uyu zvinoratidza kuti utongo hwejekerere hunofanira kubatwa sezain.
The strength of democracy is that it empowers the people. And the fragility of democracy is this, that if we are not vigilant, if we do not defend it, democracy simply will not stand. It will falter and fail.
Kusimba kweutongo hwejekerere ndekwekuti kunopa vanhu masimba. Asi dambudziko guru pautongo hwejekerere nderekuti tikasamira tichihuchengetedza haubudirire.
VaTrump vanga vachitarisirwawo kutaura nevatori venhau nhasi vachipadivi ravo kumba kwavo kuMar-a-Lago kuFlorida, asi havana kuzoita izvi. Hofisi yavo yazivisa kuti vachazotaura nezvakaitika musi wa6 ndira, apo vachaita musangano nematsigiri wavo kuArizona musi wa15 ndira. Rimwe dunhu rakanetsawo rairamba kutambirwa zvakabuda musarudzo dzaro nderePennsylvania, uko kwakaberekerwa vaBiden. Mudunhu iri tabata chizvarwa cheZimbabwe vaNicholas Mada vanoonawo nezvekufambiswa kwemabasa mubato reMDC Alliance muno muAmerica.
Pennsylvania vanoiti iswing state, saka chinonyanya kundinakidza apa ndechekuti state yedu yakambosvikirwawo nemutungamiri anga aripo vaTrump, vachida kuti vachinje mavotes kuti ange ari favorable kwavari. Asi nekuda kwezvakabuda musarudzo, vaiita nezvesarudzo iyi vakati kwete hatidaro.
Vachipawo pfungwa dzavo, mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati zvakaitika muAmerica zvinonyadzisa.
Takaona isu mhirizhonga ichiitiwa panzvimbo yeCapitol Hill. Zhonga isati yakamboonekwa, futi dzichirira, vanhu vachipondana paCapitol Hill, pakafa vanhu. Zvinonyanya zvinonyadzisa zvichiitika kunyika yeAmerica inozviti ndiyo pasi rino inoziva utongi hwejekerere, inoziva kuchengetedza kodzero dzevanhu. Ndivo vanofamba nemamegafoni namaspeakerfoni vachidedzera vachitaura zvokuvasina kuswera.
Asi vachipawo pfungwa dzavo kweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZim Rights vadzikama ibere vanotiwo zvakaitika muAmerica zvakaratidzawo chimwe chinhu chikuru chekuti
kuti tive nedemokrasi yakanaka yakasimba, zvakakosha kuti tinge tine strong institutions as opposed to strong men. So muno muAfrica tinowanzopomerwa mhosva yekuva ne the strong men syndrome, paya pekuti mainstitutions edu ndiwo anowanikwa achidedera pamberi pavatungamiriri. Asi tatoona isusu kuti vaTrump kunyange vanga varivo mutungamiriri vakatosiya chigaro, institution yedemokrasi ikaramba ichimira.
Vamwe vanhu vanosvika mazana manomwe vakaendeswa kumatare mushure mekunge vabatwa nematikiti vaAFBI ayo ari kuferefeta nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.